Mashoko anotevera anoratidza maonere hurumende yeAmerica. Musi wakurume 2, America yakapomera mhosva Muhammad Sharifullah, nhengo yechikwata chemagandanga cheIslamic State chekuIraq chemudunhu reAsham Khorasan kana kuti ISIS-K, nekupa rubatsiro kana kuronga kupa rubatsiro rwezvikwanisiro kuchikwata chekunze chakatarwa kuti ndechemagandanga, izvo zvakakonzera rufu. Sharifullah ave muusungwa muAmerica. Musi waNyamavhuvhu 26, 2021, mauto eAmerica neemubatanidzwa wedzimwe nyika aiburitsa vanhu kubva panhandare yeHamid Karzai International muKabul kuAfghanistan. Abi Gate ndiyo yaive nzvimbo yainunurwa vanhu. Zviuru zvevanhuwo zvavo zvakanga zvakaungana paAbi Gate zvakamirira kununurwa. Nenguva dzekuma5:30 dzekumanheru, nhengo yeISIS-K Abdullah Rahman Al-Logari akazviputitsira bhambu raakanga akazvisungirira pamuviri pake ari paAbi Gate ndokuuraya mauto eAmerica 13 nevanhuwo zvavo 166. Munguva yekubvunzurudzwa nematikitivha eFBI Special Agents musi wakurume 2, mushure mekuisa parutivi kodzero dzake dzekuramba akanyarara pakubvunzurudzwa nemapurisa dzeMiranda, Sharifullah akabvuma kuti akabatsira kugadzirira kurwiswa kweAbi Gate. Sharifullah akanyatsoongorora nzvimbo dzaipfuura dzichitariswa vanhu nemapurisa nemauto eAmerica kana Taliban. Akabva azivisa kune dzimwe nhengo dzeISIS-K kuti aive nechokwadi chekuti nzira yacho yaipfuurika nekuti murwisi aisazoonekwa. Sharifullah akabvumawo kuti aitsigira nekuita zvimwe zvinhu akamirira ISIS-K mune kumwe kurwiswa kwakawanda kwakaurayisa vanhu. Gweta guru reAmerica amai Pamela Bond vakati iri gandanga rakaipisisa reISIS-K rakaronga kupondwa kune utsinye kwemagamba echiuto 13. Vakati pasi peutungamiri hwakasimba hwavaTrump mupasi rose, bazi rezvemitemo richaona kuti magandanga akaita saMuhammad Sharifullah haana nzvimbo yakachengeteka, hapana mikana yepiri uye hapana muvengi akaipisisa kupfuura America. Mukuru weFBI Vakash Patel vakati kurwiswa kwakaipisisa kwakaurayisa mauto eAmerica 13 nevanhuwo zvavo vemuAfghanistan paibuda mauto eAmerica muAfghanistan chiitiko cheutororo. ISIS-K yakaganza kuti ndiyo yakanga yaita izvi. Vakati iye zvino vanotenda nerubatsiro rweFBI, bazi rezvemitemo neCIA vakakwanisa kubata Sharifullah vachiti FBI haisi kuzofa yakakanganwa kurasikirwa nemagamba eAmerica aya, vachiti vacharamba vachitsvaga avo vakauraya magamba avo, vachibata vose vane chekuita pamwe nekuvamisa pamberi pematare. Gweta reAmerica vaEric Sibert vekudunhu rekumabvazuva reVirginia vakapika vachiti mashoko avo kune avo vakakanganiswa nemhosva dzakaipa idzi ndeyekuti havana kukanganwikwa. Vakati vacharamba vachitsvaga mutongo unogutsa zvisinei nekuti zvatora nguva yakareba sei kana kuti zvavasvitsa kure zvakadii. Kana akawanikwa aine mhosva, Sharifullah akatarisana nemutongo wepamusoro-soro wekugara mujeri kweupenyu hwake hwose. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica anda kuverengerai.